Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano iri vaZimbabwe Chimbwa vati gore rino rakatanga zvakaipa chose, hurumende ichitsimbirira kodzero dzevanhu, apo mapurisa akazvindikita nekutandanisa vanhu papurazi reArnold kana kuti Manzou kumaZoe, uye izvi zvichiitikawo nekuchisumbanje. Vachitaura nevatori venhau muHarare pamusoro pezviri kuitika munyika masvondo maviri ekutanga kwegore rino, vaChimbwa vati chinorwadza ndechekuti zvese izvi zvakaitika zvisinei nekuti paive nemagwaro ekumatare edzimhosva airambidza mapurisa kudzinga kana kuputsa dzimba dzevanhu kumaZoe nekuchisumbanje. VaChimbwa vakurudzira hurumende kuti isiyane nekutyora kodzero dzevanhu, asi kuti itevedze bumbiro remutemo yenyika, iro rinosungira kuti vanhu vasati vabviswa pavanogara vanofanira kupiwa kumwe kwekuenda.
Tiri kutambudzika chaizvo nekuti tiri kuona kunge vasiri kutaridzika kunge vanochengetedza mutemo yavakaisa, saka ticharamba takangomisidzana navo tichivayeuchidza tichingoti aiwa ka mitemo ngaichengetedzwe. Imimi sehurumende ndimunofarwa kuitanga kuita zvamakati zviitwe pamutemo.
Vati vanofunga kuti kusavandudzwa kwemitemo kuti ienderane nebumbiro idzva ndiko kumwe kuri kukonzera kuti hurumende irambe ichityora kodzero dzevanhu.
Havangati aiwa takamirira imwe mitemo inogadzirisa bumbiro riri idzva kuti tiite zvatinofarwa kuita pamutemo. Mutemo wedu uri pachena kuti dzimba hadzifarwi kupwanywa pasina mutemo, vanhu havafarwi kungobviswa pavanogara. Saka vanhu vati isusu takazvitarisa vari muhurumende vasina kana zvavo hanya nezvinokurudzirwa nemitemo yenyika.
VaChimbwa vati zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti gurukota rinoona nezvemutemo, zvakare vari vakasanobata chinzvimbo chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vatadza kuti nyika itevedze bumbiro, uye izvi zvinoita kuti sangano ravo risagutsikane kuti vanokwanisa kutungamira nyika. Rimwe gweta rakambozvamparadzwa nemapurisa gore rapera, apo raimirira vaitaidza mara avo vairatidzira pamusoro peutongo hwomutungamiri wenyika vaKenneth Masie, vati zviri kuitika munyika zvinoratidza pachena kuti hurumende haina hanya nekodzero dzevanhu.
Zvinototadzawo futi kuti iwo mutemo wacho weconstitution watikasainira in masses havana kana basa nokuti uyu implement wesemaondera mungoitawo kuti imwe mitemo ichiri muchinyakare pakuti haizi kualaina neconstitution. Saka zvinongotadzawo kuti hurumende yatinayo haitina kana hanya nekodzero dzevanhu nedevelopment, personal development yevanhu.
Hatina kukwanisa kutaura navamunangagwa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi imwe nhengo yeZANU PF vaGabriel Chaiva vati havaoni chakashata pane zviri kuitwa nehurumende, vachiti mashoko emagweta aya akanangana nekusvibisa hurumende. Asi tavabvunza kuti sei hurumende yakamira kudzinga vanhu ava kana dai vaigara kupurazi rekumaZoe zvisiri pamutemo, vachaibva vati hurumende iri kuda kuwana gwaro rekubvisa vanhu ava kubva kumatare edzimhosva sezvinodiwa nebumbiro remutemo. Mhuri dzinodarika 150 dzakarohwa zvakaipisisa dzikatandaniswa papurazi reArnold kana kuti Manzou kumaZoe, uye zvinonzi mukadzi wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vakanyorera kuhurumende kuti vapiwe purazi iri kuitira kuti vagochengetera mhuka mupurazi iri. Ukuwo kuchisumbanje, mhuri dzine chitsama dzakarohwa zvakaipisisa nemapurisa mukutanga kwegore rino dzichipomerwa mhosva yekurima panzvimbo inonzi ndeyekambani yemafuta yeGreen Fuels. Hurumende ine chikamu mukambani iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.